kubvirane kubvira MDC aironge ma demonstration anoita zvemhirizho ngakwete. Tagara tichigadzira ma demonstration asina kukuwadzana mukati, asi takawana demonstration rakaitika riya ra 1 August pakapfurwa vanhu nemasoja. Demonstration ranhasi dingindira raro ranga riri nyaya yekuti toda kuti hurumende igadzirise nyaya dzekushayikwa kwemabasa, nyaya dzeurombo hwapinda munyika muno, nyaya dzemari dzekuti vanhu vanenge vachida kutenga mishonga asi vaakunzi vatenge mishonga nemaus dollars asingakwanisi kuwanikwa. Saka idemonstration ranga rakanangana nezvinonetsa vanhu, urombo hwapinda muvanhu hwekuti hurumende igadzise. Kana masoja akasapindira, kana hurumende ikasapindira, kana vamamwe mapato vakasapindira, MDC pachayo inogona kuita demonstration yayo iri murunyararo. Hakuna kana hwindo rimwe chete rapuswa muHarare, hakuna kana domasi kana chiwiti hacho chabiwa nhasi muHarare. Sanzira kuti ndikubve vana veMDC nekuva nedisipline yakaishonaka kudaro.
Vachiri mhanzi, munoti nekuratidzira kwaitwa neMDC uku
vasakangamwa kuti Secretary General weZANU-PF Vampofu akati zvemhirizhonga zvokuputsa mahwindo kapropati ngazve zvokutanga nokugumisira, ndofunga va iyozvo vazvinzwisisa. Saka vasada kupembedza vachiti hanzi hapana chitoro chaputsiwa, vaakuziva kwenzi kwenzi kuti iye zvino magirovhosi hurumende yabvisa, ihurumende yakasarudzwa navanhu. Saka kwada kutamba nedzesokoro dhemokirasi yako unosangana nazvo. Saka disipline yanga iriko. Raiti, vataura kuti ivo tatina vanhu, pane vamwe vabva kuna amwe mapato, iyawo ndo manyepo aona zvaitika muHarare. Vanhu vanoverengwa nezvigumwe zvamaoko nezvigumwe zvamakumbo ndo MDC, zvinoreva kuti dzinogona kunge dziri mhuri dzavatungamirirei veMDC, vazukuru vavo nana sekuru vavo. Asi mhomho yeZimbabwe iye zvino nokunaya kwemvura iri kurima.
Vachirumhanzi vanoratidza kuti havana chavaona. Saka rega tivatsanangurire, kwanga kuine vanhu veMDC mhomho nemhomho yazadza Jason Moyo Avenue uya, tikanozadza report takawira Chidzika naSamora Mashero. Saka tinoona kuti isu seMDC taita zvataunganidza, tabatanidza vana veZimbabwe. Tochienda panyaya yekuti gloves are off iri kutaurwa nababa Chirumhanzi. Ndinokumbirisa kuti kave tekutanga nekupedzisira kuti hurumende irambe ichitaura masoko ekuti gloves off. Munoda kurwa nani?
Regai tipewo mukana kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, pindai tinzwe.
Vanhu veMDC leadership yavo vajaira kungotaura zviri very eloquent asi zvisina substance.
Vamonzera, tanzwawo vachamisa vachiti vakasununguka kuti vange vachiumba hurumende yemubatanidza kana kuti transitional government yavanenge vachishanda nawa Munangagwa, vamwe vakabata uku, vamwe vakabata uku. Vari kutaura here kuti vakazvipira kuita nhaurirano nawa Munangagwa?
Takagara takataura seMDC kuti isu kutaurirana ndiko kwatagara tichida, asi kutaurirana uku ngakurege kuita kutaurirana kune makondishoni ekutanga mukati.
Vachirumhanzi, munoona here nyaya yekuti paite nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa ichibudirira ichizopedza matambudziko ari muZimbabwe?
Hazvivi zvakaitika izvozvo nokuti ZANU-PF ine majority muparliamendi. Amenoti politics dzana vamonzora nobuloya hwavo kuti vanopunga kuti pangaitika macrobatics akaita sei kuti zvinhu zvakaita saizvozvo zviitike.